takataura wani bangwata itu kambini rahesi kuti tishaita tumwe tuma change tatiri kuona kuti pane patakatareswa mukunyora chigadzurudza tisina kubuda zvakanaka saka takazosangana semanagement committee last week tikawirirana kuti ngatichinje apa naapa naapa asi hazvichinji the text hazvichinji the principles zveconstitution inoramba yakadaro zvaiitirwa nevanhu yakaita pari patakaita refer to ma women MPs tichida kurefer kuma provincial councillors so ma mistakes ataita pakabuda draft so taigadzira zvakaita saizvozvo kuti asingachinjeni zvinhu
pane vamwe vari kuti shanduko dzakadai dzinofanira kunge dzichitoitwa kana pachinge zvabvumirwa nemutungamiri wenyika chete sezvo ranga ratopinda muparamende munoti
aiwa ukabvisa pakanzi izvi uchiisa pakanzi wazi you don't need to burden the head of state with such changes they are technical minor changes they do not require us to consult the head of state but ndoda kuisa koma pari full stop then I go to the head of state we can't do that
kuwandudzwa uku kunenge kuchitarisirwa kushandiswa riini musarudzo dzinga aitwa gore rino here kana kuti sarudzo zvinozotevera
zvokuti sarudzo dzinoitwa riini izvo zviri kumukuru wenyika ende hazvii afekti nemachenjisi atakaita
aiwa kwava kuri kutarisa kuti mutemo uyu unenge uchizoshanda nguva ino here kana kuti kuwandudzwa kwokuti 10 years
ane masections emutemo uyu achashanda nguva ino kwemamwe masections achazoshanda tabva kumaelections so zongobva kuti ichapta ipi dzimwe chapta dzoshanda ipo zvino dzimwe chapta dzichazoshanda leta
kukwenenzvera kwamakaitwa u makakwenenzvera machapta akawanda zvakadii
mashoma shoma ndikaziza unomusoro but mashoma shoma sei ndokunga panongorina about 4 or 5 changes